vanoda kuona kuti vanhu vezimbabwe vanofunga sei nenyaya dziri kuitika munyika kwavo, because hazvioni kuti diaspora inodichi. Tinoda kuti vanhu vabude nechidonzvo zvekuti vanofunga sei nenyaya dzezimbabwe. Zvakawanda zvinhu zvinokwanisa kubuda ipapo. Kune nyaya yakambobuda yaminista wejustice wakati kunofanira kuita diaspora tax. Saka ndiyo imwe futi nyaya tichada kuona kuti is it a good thing kana zvinofamba sei, but isi tadi kupinda mupori, tinoda kupinda kuti nyaya yediaspora inohendiswa kanjani nezimbabwe.
Vanhu vari mudiaspora vangatarisira chinyi kubva muhurukuro dzamuri kuda kuita dzine musi wechishanu?
Vanotarisira direction, vangaita chii vanhu vezimbabwe kubatsira zimbabwe? Tiri kuno kuzimudiaspora hatidi kublema vanhu, toda kuti tione kuti tingaibatsira sei nyaya iri kuita kuzimbabwe. Ini ndinorepresenta Global Zimbabwe Forum neZimbabwe Diaspora Development Chamber, maorganization emaZimbabweans ari kunze. Chandinofarira pameeting iyi ndekuti toda kuti tione kuti tingawaka kabato kaorgana kacommittee, Economic Development Committee, nokuti Diaspora Chamber is responsible neeconomic planning yatingaita kudiaspora ichibatsira Zimbabwe kana kuipinza muZimbabwe. Saka vanhu vakanga vabatika nezvepolitiki vomborega zvokufunga kuti to prepare say our future.
Chakupai shungu dzokuti muite zvese izvi chii?
Maonero edu ndekuti Zimbabwe haichakwanisi kuita sustain itself economically kana pasina rubatsiro. So tingabatsira sei? What can happen kana diaspora inokwanisa kuita chii nenyaya dzemabhizimisi kudiaspora ikoko nevamwe vanhu vari mudiaspora vanobva dzimwe nyika?
Makambotaurawo here nehurumende yeSouth Africa panyaya yenyu yamuri kurwa nayo iyi?
Takamboita meeting neSouth African government, tine opportunity office neSouth African government yetinotaura nyaya dzeZimbabwe neDepartment of International Relations. Takavapa chipumbiro chatakavapa, toda kuona kuti chikumbiro ichocho chinosimbiswa nevamwe maorganization takachiita tiri muGlobal Zimbabwe neZimbabwe Diaspora Development Chamber. Tatoda kuti mamwe mapato maorganization emadiaspora sapote chikumbiro ichocho chatakapa chedevelopment. Kuti right now the standard kuti ichi chinofanira kuitika, how do we maintain an economy, how do we make them a system, how tino maintaina sei maroads, standard yacho hakusisina. Tinoiseta sei bag standard iyoyo? Tinoita sei kuti vanhu vazoziva kuti zvinhu zvekuti zvemvura zvinofambiswa so, zvinhu zvemugaga zvinofambiswa sei, zvinhu zvefood security inofambiswa so? Tisingapindi mupolitic, but to get a point, I need a reference point. Vamwe vazhinji vakabarwa after independence, vamwe vatovawo vanhu vakuru, havana kumboziva kuti correct thing ndaipi. Vakungorasika, vanofunga kuti kana kusina gesi ndizvo zviri noma.